manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 8 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sesiti zvinogona kuva zvisinganyatsofamba zvakanaka kutora mari dzemaratepayer, wopayer for conference yenyika yese.
Hurumende inombofanotora matomo ekutungamira kufambiswa kwemabasa mukanzuro yeguta reHarare pamberi pemusangano mukuru weSADC Summit uri kutarisirwa kuitwa muZimbabwe mwedzi unouya. Muzinda weAmerica muZimbabwe unobatana nesangano rezvemitambo yekuvaraidza veruzhinji reJubilika Dance Trust muchirongwa chekudzidzisa vaimbi vemusambo wehip hop muZimbabwe mukushandisa musambo uyu kudzidzisa magariro evanhu akanaka. Varwere vezvirwere zvegomarara vakawanda vobuda munyika vachinorapwa kuZambia kunonzi vari kubhadhara mari shoma kana zvichienzaniswa nemunyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yakambotora matome ekutungamira kufambiswa kwemabasa mukanzuro yeguta reHarare pamberi pemusangano mukuru weSADC uri kutarisirwa kuitwa muZimbabwe kubva musi wa14 kusvika musi wa18 Nyamavhuvhu. Hurumende inonzi yakatora mabasa anosanganisira kugadziridzwa kwemigwagwa mikuru yemuguta, kutakurwa kwemarara pamwe nekutakurwa kweveruzhinji. Izvi zvinonzi zviri kusvikawo pakuti hurumende inge yakatotenga dzimotokari dzekutakura marara dzinodarika zana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Dr. Jen Van Muswere kanawo munyori mukuru mubazi ravo Vanik Mangwana kuti tinzwi divi rehurumende panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatodoma komisheni iri kuferefeta nyaya dzeuori pamwe nemashandiro ekanzuro yeguta reHarare kubva muna 2017 kusvika pari nhasi. Asi kanzuro yagara zvayo ichishoropodza hurumende nekwainoti kunonoka kugovera mari dzebudiriro yematunhu kana kuti devolution funds, ichiti ndizvo zviri kukanganisa mafambisirwo emabasa muguta iri kuti zvinge zvichiitwa nenguva. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata meya veguta reHarare vaJacob Mafume avanotenda kuti ichokwadi kuti hurumende ndiyo yave kutungamira mamwe mabasa emuguta.
Maitikiro azvinoita ndezvekuti kana kune major conference kana kuti a major sporting event, infrastructure yemaguta anohosta event anoshandwa nehurumende tichishandisa national budget. Saka sesiti zvinogona kuva zvisinganyatsofamba zvakanaka kutora mari dzemaratepayer, wopayer for conference yenyika yese. Saka hurumende iri kugadzirisa maroad, iri kugadzirisa mafacilities achange achishandiswa nemavisitors pa international conference iyi. Saka ndizvo zvinoitika nyika dzese. South Africa payaita World Cup, cabinet chaiyo ndiyo yaitoronga kuvaka mastadium nemabus stop nepachagara vanoshanyira. Ndizvo zvakangofanana nezviri kuitika muZimbabwe. Kana SADC iri kuuya kwechinguva ichi, hurumende ichange ichibata basa nesimba kuitira kuti mavisitors ange achigara zvakanaka uye vachishandisa budget renyika.
Saka mari dziri kubhadharwa nevagari dzinozoita basa rei vaMafume mukanzuro?
Mari dzevagari vemuHarare ndidze kugadzira maroads ekumba kwavo, dzekutakura marara nezvimwe zvatinenge takaisa mubudget. SADC Summit yanga isiri mubudget yeCity Council. SADC Summit iri mubudget rehurumende. Saka isusu tinotambira kubetserana kwatiri kuita nehurumende kuti tigashire mavisitors edu muna August.
Koimise kanzuru, mune zvamuri kuitawo here ipapa pabasa iri kana kuti mangosira zvese kuhurumende?
Panoitika humwe newowo uri kutambirwawo unotsvagawo paunobatanapo kushongedza musha. Nokuti paunenge wadaidza vamwe kuti ngatiitei humwe kuno, haufanirwi kuzogara iwewe woti zvichaitwa nevakwaba mukuru kana kuti nevakwasekuru nevavakidzani. Nesivo seguta reHarare tiri kushishi nebararamhanya kuti tigadzirisewo musha wedu unge wakashongedzeka panouya vanotishanyira. Tiri kufambawo tichiita kuti pawanike mvura, marara atorwe, nekuchengetedzawo nzvimbo dzedu dzakanaka dzichava idzo dzinofambirwa nevanenge vatishanyira. Saka mushandira pamwe toona kuti tosvika papi, topfuurira mberi chero mavhizita aenda, kuti tirambe takashongedza musha wedu unge wakanaka.
Vanga vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwewo maonero avo padano rehurumende iri.
Kana tichitarisa mushandiro unoita makanzuru, maprovincial government nenational government, vanofanirwa kunge vachidyidzana sematie ari matatu ehurumende. Zvichireva kuti kana paine urongwa hunobata nyika yose, hurumende yepamusoro national government neprovincial vanofanirwa kunge vachisimbaradza kushanda kwemalocal authorities, zvisingarevi kuti national government inotora mabasa anofanirwa kunge achiitwa nekanzuro. Izvi zvinozobudisa muono wekuti kutadza kunoita makanzuro edu kumwe kwacho kunokonzereswa nenational government inenge ichida kubudisa kuti makanzuro haakwanisi kuita mabasa. Ivo varivo vanenge vachiramba kubudisa mari yekuti makanzuro ashandise. Ngekuti iko zvino tinenge tave kushama kuti ko idzo mari dzekutenga matrakita, mari dzekutenga mimwe mishini yave kushandiswa kugadziriswa migwagwa nezvimwe zvose iri kuwanikwa kupi? Iwo makore ese aya vagari vachingochema chema tichitaura kuti makanzuro edu haana kapasiti yekuita mamwe mabasa.
Asi munoona here imi zvakanakirawo vagari izvo zvaitwa nehurumende izvo?
Chinhu chakanyanya kukosha panyaya yezvinhu zviri kuitika ndechekuti tinofanirwa kurarama tichitevedzera zviri mubumbiro redu remutemo senyika. Constitution yedu inoti panofanirwa kuve nemutemo wedevolution. Mutemo wedevolution unotoratidza pachena kuti masimba anofanirwa kunge akaturumirwa kubva kunational government achiunzwa kumalocal authorities nekumaprovincial councils. Zvinoreva izvo kuti pari zvino hatifanirwi kunge tichitaura kuti hurumende yatora kuita kunge emergency. Zvaizivikanwa makore mairi kana matatu adarika kuti gore rino kuchawe nesadc summit ichaitirwa muZimbabwe. Izvozvo dai constitution yedu yakateedzerwa, iko zvino tine act of parliament yedevolution.
Vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare nestudio 7.
The Voice of America.
Muzinda weAmerica muZimbabwe wabatana nesangano rezvemitambo yekuvaraidza veruzhinji reJubilika Dance Trust muchirongwa chemasvondo maviri chekudzidzisa vaimbi vemusambo wehip hop muZimbabwe mukushandisa musambo uyu nechinangwa chekuti vanhu vagare zvakanaka uyewo kuti vaimbi ava vavanewo cheuviri kubva mumusambo uyu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chiri kuitwa paZimbabwe College of Music uye chiri kupindwa nevaimbi vemusambo wehip hop vana vakabva kuAmerica. Vaimbi ava vari kupa ruzivo rwavo kuvaimbi vemuZimbabwe. Mumwe vaimbi vakabva kuAmerica, Lady Beast, ari kukurudzira vasikana nemadzimai kuti vasatyire kure kupinda muhip hop.
If you consider yourself to be an artist or a dancer, that shyness, it's going to minimize the more that you put yourself out there.
Kutamba kunobatsira kuti munhu asafunganya zvakanyanya, asi ndinoona sekuti vamwe vanonyara. Kunobatsirawo kuti muviri usimbe. Ndinokurudzira vasikana kuti vasadzivisa matarenda avo ekutamba kuti aonekwe.
Wechidika noimba musambo wehip hop, Kelvin Chidarara, uyo angari po pamusangano wanhasi, aratidza kufarira zvidzidzo zvavari kuwaniswa pachirongwa ichi.
Chirongwa chakanaka zvisingaite zvinokuti chakutibatsira isusu vechidiki like my hip hop artist muZimbabwe. Chatibvurira madhoo akawanda. Hatichaswere tiri mastreets chiita zvisina basa, takuita something zvinovaka izvo zvichikudzidzisa zvemental health nezvimwe zvinhu zvakawanda zvatongosangana nazvo.
Mumwe muimbi, Michael Musekiwa, anoti mufambo uchiripo kuti nharaunda kunyanya vabereki vagamuchire kuti kuimba musambo uyu kunogona kuraramisa vechidiki.
Inini pachi zvangu ndotoita zvekutogadzira music sebasa, and zvakatotora time kuti vabereki vanyatsozvigamuchira kuti ndozviri kuitwawo nemwana wedu. But zvinhu zvekuti maprogram akadai anobatsira kuti vabereki pavanoonawo kuti US Embassy yokuita involved maprogram akadai, muna kutomukira atone manotebook atori serious, zvinoita kuti vachinje mindset yavo, vanyatsoona kuti aiwa pane zviripo ipa.
Asi musambo wehip hop unotoropodzwa nevamwe uchinzi unokurudzira kunyombana, kutaura zvinyadzi uyewo kudzikisira madzimai nevasikana. Asi mukuru wezvirongwa kuJubilika Dance Trust, Vaplot Mako, vanoti zvizhinji zvakanaka zvinounzwa nehip hop.
Hip hop itsika ine kurama kwakawanda. Saka ndichitarisa muZimbabwe munomu, hip hop yedu zhinji ine zvakawanda zvainokurudzira zvakanaka. Vashoma hatisati tambonyaminzwa hip hop yakawanda inenge ichitaura zvinotserudza. Vechidiki vazhinji vatiri kuteerera maredhiyo, vari kuteererwa muredhiyo, vateererwa mudzimba nenyaya yekuti hip hop yavo inenge yakachena. Iri kutaura zverudo, iri kutaura zvemagariro, iri kutaura zvekuoma kwezvinhu nekunaka kwezvinhu neshuro yevana vechidiki.
Mushandi wekumuzinda weAmerica muZimbabwe, Vabutolezwe Nyati, vanoti vaimbi vechidiki vakawanda vachadzidza zvakawanda kubva muchirongwa ichi.
You know, musicians historically have used hip hop to spread messages of peace, love, community building, social cohesion. That is what we want to see happen also in Zimbabwe.
Pamongo wechirongwa chedu ndepekuti tinoda kudzidzisa vaimbi ava pamusoro pekukosha kwemusambo wehip hop mukukusha mashoko ekupedza mhirizhonga mune zvakanaka, kusimudzira nharaunda uye kuwana chouviri nekuimba musambo uyu. Semuzinda, tinovimba kuti donzo redu richazadzikiswa.
Nyanzvi dzehip hop ina dzabva kuAmerica dzinoti Lady Beast, D1, Nick Neutrons naKatriji Rao dzichange dzichidzidzisa vese vane chekuita nehip hop pamusoro pekubika mumanzi uyu, kutamba uye kuwana chouviri kubva pamusambo uyu. Pane zvizvarwa zveZimbabwe makumi masere nezvishanu zviri kupinda muurongwa uhu. Vanhu vanodarika mazana matatu kubva kumativi ose enyika vanonzi vakanga vanyorera kupinda muurongwa uhu, asi vechidiki makumi masere nevashanu chete ndivo vakabudirira kuwana mukana wekupinda muchirongwa ichi. Musi wa19 Chikumi kuchaitwa mutambo wekupeta zvidzidzo izvi, apo vaimbi vemuZimbabwe vacharatidza matarenda avo uyewo kuratidzawo veruzhinji zvavanenge vadzidza muchirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Toshimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Shanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weChina vachi Jinping vakurudzira nyika dzine masimba pasorose kuti dzibatsire kumutsiridza kutaudzana pakati peRussia neUkraine. Vachi vataura mashoko aya pamusangano wavaita nemutungamiri wehurumende yeHungary vaViktor Orbán. Orbán vaita rwendo rusina kutarisirwa kuChina nhasi mushure mekuita dzimwe nzendo dzakadai svondo rapera kuRussia neUkraine kunokurudzira nezvekuunza runyararo mushure mehondo yadarika makore maviri. Nekuda kwekukwira kwemari dzinobhadhariswa varwere vegomarara muzvipatara zvakazvimirira zvemunyika, varwere vakawanda vegomarara vanonzi vave kuyambuka Rwizi Zambezi vachinorapwa muZambia, umo vanonzi vari kubhadhariswa mari dziri pasi zvikuru. Izvi zvinonzi zviri kuwedzerwawo nedambudziko rekuti michina yekurapa magomarara iri muzvipatara zvehurumende zvemunyika yakafa kare kare. Ropa Fadzi Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Vafinias Ushe vanoti mbuya vavo vakaguma vanogurwa gumbo raiva ravhiringidzwa negomarara kuChikankata Mission Hospital kuLivingstone kuZambia mushure mekunge vakundikana kuunganidza zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica $2,000 zvaidiwa nechipatara chemuHarare chakazvimirira, vachiti mari dziri kutarwa nenyanzvi dzinorapa magomarara dzemunyika hadzibatike zvachose.
Ambuya vangu vaivakasvika pastage yekuti vaifanira kuamputate. Zimbabwe mafees aichajwa eamputation avanga vasingakwanisi kuwana mari yacho. So vakatozokwira bhazi kuenda kuZambia kuChikankata Mission ndokwa vakanoamputatwa ikoko.
Izvi zviri kuwedzerwa nekuti zvipatara zvehurumende zvinofanira kunge zvichibhadharisa mari dziri pasi hazvina zvikwanisiro zvekurapa magomarara. Mukuru wechikamu chinoitwa zvidzidzo zvakanangana nezvirwere kana kuti Department of Chemical Pathology pachikoro chikuru cheUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vakurudzira hurumende nevakuru vemaindasitiri emunyika kuti vaite mushandira pamwe wekuvaka chipatara chakanangana nezvekurapa magomarara chete. Muzvinafundo Matarira vaendera mberi vachiti varapwi vazhinji vanozoenda kuchipatara denda ratofamba nemitezo yese, izvo zvinozoita kuti zvivadhurire kuzorapwa. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzo vanotsinirawo kuti kurapwa munyika kunodhura, vachiti zvinhu zvose zvinoshandiswa panguva yekuvhiya varapwi nemamwewo maoperation zvinotengwa mhiri kwemakungwa kwachishandiswa madhora ekuAmerica. Asi gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshura vanoti hurumende ine chido chaizvo chokutenga mishina yokupisa nekurapa magomarara akasiyana-siyana kana kuti radiotherapy machines, asi vanoti panofanirwa kutanga pambopiwa dzidziso inenge iri pamusoro pemashandisirwo emishina yacho isati yatengwa. Dr. Mombeshura vanoti dzidziso iyi ichange yakanangana nenyanzvi dzinorapa magomarara kana kuti radio oncologists.
Oncologist is a subspeciality inongofanana nekuno specialize out of surgery. Gynecology takes another 4 years one with medicine. So we need to train more of those radio oncologists vanokwanisa kurapa cancer vachishandisa mamachines. Ndopa toenda kuti now we can open another unit, now we can open another unit.
Nyika yeZambia yakatovaka chipatara chinorapa magomarara chete zvekuti zvizvarwa zveko zvinotorapwa pachena. Chero zvazvo vanobva kunze kweZambia vachibhadhariswa miripo kuti vakwanise kurapwa, mari dzavanobhadhariswa dzinonzi hadzizoenzani nedziri kubhadhariswa muzvipatara zvemuHarare. Mutauriri webazi reutano kuZambia amai Pauline Mbangweta vanoti vachambotanga vapira nyaya iyi kumunyori mukuru webazi reutano pavabvunzwa kuti varapwi vangani vanobva kuno vachienda kunorapwa ikoko. Ongororo yakaitwa nesangano reCancer Registry mugore ra2021 inoratidza kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nemagomarara huri kukura chaizvo, uye sezvo yave kubatawo vana vadiki vari pasi pemakore 14. Gwaro regore iroro rinoratidza kuti gomarara repamuromo wechibereko, gomarara repazamo nerepasikarudzi kuvanhurume ndiwo magomarara akabatwa vanhu zviuru zvinomwe nemazana masere ane makumi mana nemumwe chete kana kuti 7841. Zimbabwe inonzi ine mishina mina chete inorapa gomarara. Mitatu iri pachipatara cheParele Nyatwa nemumwe chete pachipatara cheMpilo kuBulawayo, asi inonzi yave nenguva isingashande. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Iye zvino tokupai chikamu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Mutungamiri weAmerica uye vari mutungamiri webato remadhemocrats vaJoe Biden vari panguva yakaoma svondo rino pekuti vabude nepavamire panyaya yekuti vekwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna mbudzi wegore rino here kana kuti kwete. Izvi zviri kuuya mushure mekushoropodzwa kwavo nevamwe pamusoro pemafambisiro avanonzi vakaita gakava ravakaita kupera kwemwedzi wapera nevachamirira bato remaRepublicans musarudzo vaDonald Trump. Gakava iri rakaitwa panhepfenyuro yeCNN. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vatimu Muringai avanoti avaoni vaBiden vachibuda makwikwi aya, kunyange hazvo zviri kunzi nevamwe vakwegura vachiti makore avo nemakore avaTrump akada kungoenzana.
Inini kuona kwangu nyaya iripo ndeyekuti maDemocrats anenge akanonokawo, nokuti nyaya taiziva kuti vaBiden vanenge vachikurei kubvira last year. Ndonge vanga neplan yekuti vavaise pavari kuda kuti vaende. Kuti vachibuda nenguva ino ikwasara 5 months zvinenge zvine njodzi, nokuti munhu achapinda ipapo kuchamboita kukwikwidzana nekudhonzerana nekunetsana imo maDemocratic Party macho. Asi ini kuona kwangu ndekwekuti vakaita debate paipai na June, patinozosvika September 10 ndopane imwe debate reach 2. Inini kuona kwangu dai vavasiya varivo maDemocrats ese orala behind their candidate, nokuti tinoona kuti kudivi remaRepublican, maRepublican vari kumira na Trump nyangwe zvaita sei. Aitwa 34 convictions akaita humbava hunhu hwakaoneka hune humbowo, but vari kuti tiri kumira nemunhu wedu. Ende iye haana kunyanyosiyana naBiden pamakore, ndofunga vasiyana ne 3 years. Saka injodzi yavara kuda kuita maDemocrats kuda kubvisa bhiza rinenge rapakati pemutambo.
Munoona kunge vachazokwanisa kusunga dzisimbe here vakaramba vari mumakwikwi aya panozosvika debate ravo rechipiri?
Inini kuona kwangu next day pavakabva kudebate riyariya vanga vane energy yakandishamisawo kuti yanga iri kupi zuva ravanga vatadza kutaura. Saka indiri kuona kunge vaona ezvinezvi, nokuti kana uchitora position yaunenge uri lightly ukazoona vanhu vaakupenga, I think zvinokuchangamutsa nekukumutsa. Saka ezvinezvi ndiri kuona vari kukampena vari kuita zvakawanda wanda vachida kuratidza vanhu kuti simba richiripo. Saka September 10 ndofunga vanenge vachiri naro kana vasina kubviswa nebato ravo.
Tinoona vaTrump vari kuramba vachikuchidzira kuti aiwa vaBiden ngavaenderere mberi. Sei vari kudaro?
Nokuti vari kuziva kuti mapollings kuratidzira kuri kuitwa nevanhu kana vachibvunzwa mubvunzo vari kuratidza kuti vanenge vachitungamira vaBiden by 6 points pari zvino. But tinoziva isusu kuti mapolls hareve chinhu, nokuti takamboona paipai pana mai Hillary Clinton, zvainzi mai Hillary Clinton vachawina by close to 60%, asi zvatakazoona angari mashura. Saka vaTrump vari kuhopa kuti vaBiden ndivo vavangakwanise kukunda, nokuti vakaisirwa munhu mutsva kunenge kuna nemangange panyaya iyo.
Vanga vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vatimu Muringai vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Muri yeZimbabwe ndine confidential information yekuti every Zimbabwean must know, whether you are in Zimbabwe, South Africa, Botswana, Zambia kana kuNamibia, nevanhu vese vari kuenda kudemonstration yekuLusaka. Information yasvika ndeyekuti tatiri kumashure musi weSaturday inei mari mwezurai, today is Monday, ZANU PF yakatotumira military ndikunzwa kumameetings esadaka, ndati ZANU PF yakatotumira military kumameeting esadaka. Saka matumiro avari kuita vanhu vakasimuka musi wesatani kubva kuZimbabwe vemilitary vamuno muSouth Africa kuti vagare pasi naRamaphosa vobva vabva ipapo vobva vamhanya kuAfrican Union. Saka ndiri kuti mhuri yeZimbabwe ndatirambe takatsika kuZambia ngakuendwe chop chop chimbi chimbi. So military iri kuda kutsvaga wokukanda wokuisa ipapo kana Mnangagwa achinga abviswa. Military yeZimbabwe iri kuda kuita hutsotsi hwokutsvaga munhu wavo wavanoda kuisa. Saka mhuri yeZimbabwe garai makachenjerera ipapo. Hatisi kuda munhu anobva kumilitary. We don't want ZANU-PF kuti vatishandisire system yekuNigeria yemilitary style. Hatisi kuida.
Pamusoro veruzhinji rweZimbabwe rwakatekeshera pasi rose, ndini koma John John. Vakuru vedu avo vamunangagwa vaED, mashoko avakutaura mazuva ano vakurashika, vakuresva, vakungoti chero zvabuda mumuromo wavo ungofunga ungotaura izvozvo. Matauriro avakaita mazuva apera ekuti zigi richange rave iro rogara vanenge vakuti bvumira kuti rishande muZimbabwe kusingasasevenzi US dora. Vari kutamba ngavambotanga vafunga futi. Ukasvika uri chero kwaunenge wasvika uchipinda pabhodha reZimbabwe, ngatingoti pabite bridge, unoona mota dzese dzakazara nezvinhu zviri kuimpotwa. Tichisevenzisa maranzi, mayusa, mapula, nokuti ndiwo anobvuma kusevenziswa kune dzimwe nyika. Saka ivo mukuru kana vangomuka ungoti votomu vongovhotomoka kuti zigirangu aiwazvo. Kana rave nesimba zigi iroro ticharioona raakusevenza kune dzimwe nyika, tozova kuti rave paInternational Market rozotanga kusevenza. Mani zvinhu zvava kutaura vakuru ava ndizvo zviya zvavataura navamugabe mazuva aya, vozopeisira vazvikokera masanctions, munhu wozofa akutisiyira munhamo mpfumvu inenge isingaiti. Saka tifanira kuvabvumira kuti varamba vachitaura zvavanoita izvozvo.
Studio 7, Studio 7, mbotiudzirawo vamunangagwavo vasatasoti kuvavhotera kwatinoita. Tiri kuda zvakawanda, tinongoda kuti vachengetewo, vativhurire mikano. Avasingakwanisi ngavabve. Ini ndini Maxwell Gumbo kubva Mberengwa.
Mamukasei ana mukoma jonga ipapapa risei paStudio 7. Aiwa tinobonga kuti panhau dzechokwadi ambai makadaro. Tinoti kuvana veZimbabwe ngatibudei tizame kuratidzira zvine simba pamusoro penyika yedu. Takashinga, tisatya, kuna nyama inowira mukanwa meshumba yakavata. Teni wenyu Chifi Mutambara.
Studio 7 makadii washamarari wedu weStudio 7. Ndoda kungotaurawo zvangu pamusoro pezviri kuitwa neZANU-PF. ZANU-PF zvairi kuita zvekusunga vanhu chishandisa mapurisa, chisunga vanhu vasina mhosva vachiisa mumajeri. Hazvina kunaka, kutyora kodzero dzavanhu. Utungamiriri weZANU-PF nevanhu vanosapota ZANU-PF iri kuratidza kuti havana chavanoziva nezvepolitikisi. Nekuti dai utungamiriri weZANU-PF uchiziva politikisi, uchiziva kutungamira nyika, uyu munhu anonzi Mnangagwa dai watomubvisa. Izvozvi wotsvaga mumwe kuZANU-PF ikoko anotungamira nyika zvakanaka, asingatyore kodzero dzevanhu, asingambunyikidze vanhu. Pane zviri kuitwa izvi zvinonyadzisa. ZANU-PF yakunyadzisa. Zimbabwe yatova chiseko. Ukaenda kune dzimwe nyika ukatotaura kuti ndiri muZimbabwe, unongoti uri kutonyadzisira chaiko. Vana Ramaphosa vavo vanovatsigirana naFike Mbarura ngavaone sarudzo dzavakaitapo. Dzavakaita sarudzo dzakanaka, dzakachena. Muno vanoita sarudzo dzekuba. Hazvina kunaka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk kuna 8 p.m. nhasi, apo tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa kuBritain uye zvazvinoreva kuvana veZimbabwe pamwe nehurumende yeZimbabwe tichitarisa ukama hwenyika mbiri idzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hurumende inombotora matomo ekutungamirira kufambiswa kwemabasa mukanzuro yeHarare pamberi pemusangano mukuru weSADC uri kutariswa kuitwa muZimbabwe mwedzi unouya. Muzinda weAmerica muZimbabwe unobatana nesangano rezvemitambo reJubilika Dance Trust muchirongwa chekudzidzisa vaimbi wemusambo wehip hop muZimbabwe nezvemagariro evanhu akanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Taboka Ncube.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 Ntulikazi 2024 uTaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipal weHarare ezijiyeneyo zifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu oweSADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo.
Sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba esingathi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe simanyana labenhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido eJibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abacili bengoma somdumo we-hip hop eZimbabwe.
Abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebank, sokuzabanzimela kakhulu.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bavalelwa phandle kokusebenzisa umakhalekhukhwini, ikakhulu labo abangela maphepha aqondileyo awukusebenza lokuhlala kwele Botswana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende obikwa esethethe umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipal weHarare ezijiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu oweSADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo. Uhulumende uphinde walaya abanikazi bezakhiwo eseduzane lemigwaqo kuleli dolobho ukuthi kusiyafika mhla ka 31 kulinyanga babe sebelungise kumbe ukulolonga izakhiwo zabo zakhangeleka. Umhlangano weSADC uzaqhutshwa kusukisela mhla ka 14 ngoNcwabakazi usiyaqhutshwa mhla ka 18 ngenyanga efanayo, lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa azathatha khona isikhundla sokuba umgcini sihlalo weSADC. Umnangagwa usanda kukhetha ikhomishini yokucubungula ukusebenza kwamunicipal weHarare kusukela ngomnyaka ka-2017 ngoba uhulumende ecabangela ukuthi ikhansili le iphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ukuvumile ukuthi zikhona inhlelo zikamunicipal wakhe eseziphethwe nguhulumende esithi lokho kuvamile nxa kule mihlangano emikhulu efana loweSADC lo. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bamanyanela benhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido eJibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abaculi bengoma zomdumo owehip hop baseZimbabwe. Indlela zokusebenzisa lomculo ukumelana lengxabano, ukufuthelana kanye lokuthi abakulomsebenzi bathole inzuzo bephakathi komsebenzi lo bewuthatha njengebhizimusi. Abangene emhlanganweni wemfundo lo obizwa ngokuthi Next Level ozaqhutshwa ngamaviki amabili eHarare bemukele ngenjabulo lolu hlelo besithi bayalijabulela leli thuba lokuzilolonga lokucijisa umsebenzi wabo ekuculeni i-hip hop. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Osebenza esigodlweni someli weMelika eZimbabwe, umnumzana Butholezwe Nyathi, uchasise kabanzi ngalolu hlelo olusungulwe namuhla eZimbabwe College of Music eHarare.
Okubalulekileyo ngohlelo lolu ukuthi sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba esingakuthi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution. Sokusiba njalo lenye injongo nhloko yokuthi sixoxe ngokuthi kathi ontanga bangaphila njani ngomculo we-hip hop.
Kulabaculi abazingcitshi abane abavele kwele Melika ukuzofundisana lalabo abasachathukayo kwezokucula ingoma zinye abaseZimbabwe, ikakhulu abasakhulayo. Omunye wabane laba yena oyingcitshi ekugideni ingoma zomdumo we-hip hop, uLady Beast, ukhuthaze abesifazana ikakhulu abasakhulayo ukuthi labo bengene kulumdumo ngoba kungabanceda ngendlela ezehlukeneyo.
If you consider yourself to be an artist or a dancer,
abanye bayayangeka ukugida kodwa lokhu yikuhlalela isipho sakho. Ukugida unceda ekuthini awucabangi okunengi nengi njalo kuphathisa imizimba yethu ukuthi iqine. Ngikhuthaza omama namankazana ukuthi bengesabeli khatshana.
Osakhulayo wakobulawayo ocula i-hip hop owaziwa ngokuthi nguPrince naye uphatheka emhlanganweni wemfundiso owe-next level. Yena ke uthi uhambo lusaselude ukuze abazali lezigaba bamukele umculo awuthanda kangaka.
Mina I'll tell a personal story. Umasalu wayelalela ingoma zami. Ah no, you know when you told me that you make hip hop, ngangi worried. But when I heard ingoma zakho, I heard uthi you don't do it like the rest of the people. So she actually gave me advice. Wathi mntanami ungayenza ama drugs.
Omunye njalo odabuka kobulawayo okumsebenzi wemigido etshiyeneyo, uVanessa Nyoni, laye okade ekhona namhlanje, uthi uyalithakazelela leli thuba abalitholisiweyo ukulolonga amathalenta abo.
Iprogram leyi iyasinceda kakhulu because iyasihlanganisa nama artists. I am hoping that I do projects with them. So I ngiyabonga sibili project leyi iyasinceda kakhulu. I-art iyasikhipha ezintweni eziningi ezimbi. For example, doing drugs, alcohol abuse, iyanceda lami uku-inspire abanye like a younger generation from me.
Kodwa abaningi abangathakazeleli ingoma ze-hip hop besithi zikhuthaza ingxabano njalo zilenhlamba lokuncindezela abesifazana lamantombazana. Kodwa okhokhela inhlanganiso yeJubilee ka Dance Trust, umnumzana Plot Marco, uyakulandula lokhu esithi kuningi okuncomekayo okutholakala emculweni we-hip hop okugoqela inzuzo eziphilisayo kanye lokulondolozweni kwelungelo loluntu. Amazwi kaMarco agcizelelwe ngumculi olodumo umnumzana Albert Nyathi othi abaculi abaletalenta lokucula umdumo we-hip hop bengalaleli ababadonsela emuva.
Ngobi art is about also in market. So all ensemble vele is going to get a different market from the others. Bantu kulezi izingoma vele zingadlali kuradio ngoba ziyabe zinalo nhlamba nhlamba. Bazale zidlala emaclub. Abantu bayarekhodisa khonokho emaclub. It's okay ngoba ile audience yayo. Yabo.
Ingcweti ezine zomdumo we-hip hop ezivele kwele Melika ezikhokhela umhlangano wemfundiso lo ngabathi uLady Beast, uD1, uNick Neutrons, kanye loCartridge Rao. Limfundiso ibikwa igoqela konke okuphathelane lomculo owe-hip hop kanye lokuthi abaculi abalesipho sokucula lokugida bangaziphilisa njani kulumsebenzi. Mhlaka 19 walinyanga kuzaqhutshwa umdlalo wokuphetha umhlangano wemfundiso owe-next level eHarare, lapho abaphatheka kulolu hlelo lwamaviki amabili bazaba lomdlalo wokucula lokugida betshengise ubungcitshi babo phezu kwalokho abakufundisiweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kweBotswana bazithole sebevalelwe phandle kokusebenzisa umakhalekhukhwini, ikakhulu labo abangela amaphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kweBotswana. Lokhu kulandela ukwethula komthetho wokuthi bonke abasebenzisa umakhalekhukhwini kumele babhalise ama-SIM cards abo ngokusemthethweni i-Know Your Customer besebenzisa incwadi eziqondileyo ezifana lamaphepha awokuhlala noma owakusebenza kweBotswana. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweBotswana.
iningi labadabuka eZimbabwe kakhulu abangela mvumo yokusebenza lokuhlala kwele Botswana baphakathi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abaqinyelwe ukusebenzisa umakhala ekhukhwini kwele Botswana ngoba bengabhalisanga ngesikhathi kufika usuku lokugcina lukamhlaka 30 Nhlangula. Ikhomishini ebona ngeziqondiso zomthetho okusetshenziswa kubomakhala ekhukhwini eBotswana Communication Regulatory Authority kumbe iBOCRA yayethule isiqondiso sokuthi abantu bonke babhalise inombolo zabo zikamakhala ekhukhwini okusemthethweni. Kodwa baningi abantu abaficwe ilelo langa belokhu bengakabhalisi kakhulu abeZimbabwe abangalamaphepha okuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana okusho ukuthi bahle baqonyelwa ukusebenzisa umakhala ekhukhwini. Abanye njalo bagcina imali zabo kumabhanga ngaphansi kwamankampani abo umakhala ekhukhwini imobile money, ngakho abasenelisi lokufinyelela lezi zimali. Umnumzana Cosmos Sibanda odabuka kwele Zimbabwe uthi noma kubuhlungu okwehlela abanye bakhe uthi kodwa umthetho ngumthetho kumele ulandelwe.
Yona izimi indaba ye-KYC kodwa kola ngenye indlela kule singakwenza. Umthetho ngumthetho nje kumele siwulandele. Ngoba kuzubeka kwabe kukhona ukuzama ukuqondini nasizazama ezindlela esingaphila ngazo. Ngoba akakushalenjeki.
I-Commission ye-BOCRA ithi ubani lobani ofuna ukusebenzisa umakhala ekhukhwini kumele abhalise lezi nombolo okusemthethweni. AbeBotswana kumele basebenzise isithupha kukanti abokuza kumele babe lencwadi ye-passport kumbe amaphepha okuhlala kumbe lokusebenza eBotswana. Umnumzana Ntokozo Thebe omunye njalo odabuka eZimbabwe yena uthi ilizwe lelizwe lemthetho yalo kodwa kuzaba lokulahleka kwebhizimusi eningi.
Imithetho ngezindawo ngezindawo kwenzakala ngendlela abafuna ngakhona kodwa in the standard of communication nambona ingani layo iBOCRA ngokwayo kahle kahle ngingagunguluzi kumbe ngingagodli iguma izalahlekelwa yibhizinesi.
UThebe uthi njalo imithetho le noma nje iqondile ilakho ukubona abantu bekhetha ukugcina imali ezindlini.
Abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebhenki sokuzabanzimela kakhulu ngoba imali yokubana beyigcine mbona ingani uhulumende ngokwakhe yemiqobo lwakhe kuzamele ukuthi izinto ezifana lele zazigcinisise ngoba imali yakhe it will not be in a circulation ngoba abantu sebezayigcina ezindlini.
Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eGabron utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Asila maphepha akwanileyo iningi lethu, so uthola ukuthi ukurejista ngale kuyahlupha nxa kungela maphepha akwanileyo. So abaningi vele bavalelwe ama-SIM card asaspendile. Orange man nje bangaba lo munye ufowethu lapho omunye la isibili hayi imali yonke bayivalele phakathi imali isibili ngantide xaxa sibili imali eningi.
IBOCRA iqume abantu abedlula ingxenye yesigidi i-600,000 ukuguqela ezalwane zaseBotswana ebezikade zingabhalisanga inombolo zakumakhala ekhukhwini okusemthethweni kufika umhlaka 30 wenyanga edluleyo. Kodwa abalamaphepha aqondileyo bangabhalisa ukuze bathole ukusebenzisa njalo kwenombolo zabomakhala ekhukhwini. IBOCRA ithi uhlelo olwenoyo customer indlela yokuthi uhlale kulomzi lokuthi kwaziwe ukuthi ngubani osebenzisa inombolo ethile kamakhala ekhukhwini funa kube lokudalwa kwecala kusetshenziswa leyo nombolo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Odokotela bakhuthaza abazali abalabantwana ababulawa ngumkhuhlane wehernia lozulu nje ejikelele ukuba bayedinga usizo ezibhedlela ngoba umkhuhlane lo uyelapheka. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abezempilakahle bathi kulabantwana abaningi eZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane lo wona oziveza ngendlela ezichiyeneyo ezigoqela ukuvuleka kwenkaba lokuphumela ngaphandle kwezitho zangaphakathi ezifana lamathumbu. Imikhakha yalomkhuhlane emibili evame kakhulu kuleli yi-ingual hernia le-umbilical hernia yona elatshwa ngokuhlinza isigulane isejari kulungisiswe lapho okuyabe konakale khona. kodwa umuntu engaphuzelwa ukuhanjiswa kubodokotela ulakho ukufa. Nangu udokotela wethu Ndebele.
Yena yayenzakala endaweni ezijineyo, yakwanisa ukwenzakala esibhonweni, kwanisa ukwenzakala enxulwini kumbeni phakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi. So ihenia kuyikuphumela phandle isikhathi esiningi kuyabe kungamathumbu endaweni lapha angafanelanga abe khona. So kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani. Nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni akusonto emangalisayo. Umntwana nasemncane siyamelela athi angakhula xa kulokhu kungavalekanga kube sokufana.
Loba nje isifo lesi sivame kakhulu ebantwaneni, silakho njalo ukuhlasela abantu abadala, uqhubeke echasisa udokotela Ndebele.
Ungakhonzelwa ukuthi umuntu azale lakho kumbeni nxa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kuyenelisa ukuthi kube le hernia. Especially ebantwini abakhulu kuyabe kuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa kungayisiwe leyani ukuthi umuntu wazala layo. So yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe nge-operation.
Unkosikazi Sinothile Nkiwane uthi ulendodana eyelatshwa lomkhuhlane.
Sihambe impilo wahlinzwa usedlala kuhle labanye, ngoba ngesikhathi evuvukile enkabeni wayekhala kokuphela kungasaphileki. Ngikhuthaza omama ukuba bedinge usizo kusasemasinyane, baye esibhedlela hatshi ukuhlalela umkhuhlane.
Omunye oke waba le henia kodwa welatshwa wasilwa ngumnumzana Nkululeko Mguni.
Ngo-2019 ngahamba ku-operation eright inguinal hernia. So ungathi ngivuka ekuseni ngisiyachitha amanzi ngabona ngilebhundu ngaphansi kwesisu. Ibhundu lakhona lingekho buhlungu, but kwakuyinto eyayingajayeleki. Vele ngahle ngahamba ekliniki. Ekliniki basebengirefe empilo. Empilo ngale basebengitshela ukuthi i-right inguinal hernia, ngasengibhukha for i-operation. Basebengichasela ukuthi umhlobo we-hernia lo engangilawo amathumbu ayabe ephumile, isake lihlukanisa amathumbu lebladder lalidabukile. So amathumbu ayesethutshile, layasebhokokile, sisebhokozile laphani aphumela ngaphandle. So yiwo ayekhanya like le elidumbu.
Odokotela bathi kumele abantwana bahlolwe sonke isikhathi ukuze baphangiselwe ukwelatshwa nxa uthe watholakala lumkhuhlane. Ukwelapha isifo lesi eZimbabwe kubiza amadola aseMelika aphakathi kwamakhulu amane kusiya kwayisithupha, i-US 400 kusiya ku-US $600. Ngenxa yokudula kwenhlawulo le, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luvame ukwelapha abantu mahala, lusebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-QZimbabwe, iZimbabwe Medical Association kanye logatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezi phathelane leMelika, inani lamalunga ebandla lamaDemocrats akhuthaza uMongameli Joe Biden weleMelika engumkhokheli njalo waleli bandla ukuthi ayehle esikhundleni sokuncintisa kukhetho lokudinga uMongameli welizwe oluzaqhutshwa ngolwezi ngoba eseluphele liyanda. Laloba kunjalo kulenye inkokheli yebandla lakhe elokhu imsekela. Lokhu kuza kulandela ingxoxompikiswano ayenze lozancintisa kulolu khetho emele ibandla eliphikisayo elama-Republicans umnumzana Donald Trump. Singabona uBiden evuma ukudedela komunye na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kweleMelika.
Eqinisweni uBiden nguye ozizwayo umzimba wakhe ukuthi umi kanjani. Ye, siyazi ukuthi bakhona bathi kudebate leyana esayibonayo kazanga aperforme kahle. Kodwa ungananzelela lakho bakhuluma bekeyetha ngoba akusikuthi debate yonke ngokubona kwami wahluleka. Mina ngibona ukuthi kwaba nephutha elincane engeke uze ukuthi idebate yonke was a failure. So yes, ngiyazi ukuthi ama Democrats amaningi a complain nayo ungathola ukuthi nabantu abana abaya ku re-election ngo November, and I think ukuthi I concern yabo siyayizwisisa, of course, akuthi ukuthi sithi abakukhulumayo nonsense, kodwa okusalayo ukuthi uBiden nguyinkokheli the Democratic Party, and right now nguye inominee, the buyers ama primaries and wawina uBiden.
Kodwa daba lolu alusoze luphazamise na umkhankaso wakhe.
Well, umkhankaso wakhe uhamba kahle ngoba nanku siyambona uyawenza amarali, uyakhona, uyakwanisa ukuthi akhulume clearly, uyenza ama-interview the media. So wenza konke okufanele wenze ukuthi umkhankaso wakhe ukuhambe kahle. Ishile age mina ngoba angiboni umahluko omkhulu phakathi kwakhe lo Trump, in fact bajiyana ngeminyaka emine nje kuphela. So as long as uBiden yena umzimba wakhe ewona uvuma, and njalo lathi sibone ukuthi uyaperforma, asingeke siye ngalokho okwenzakala ku-debate, bese sithi yikho okuyi-measure of isimo sakhe.
Singabona na udaba lolu olokuthi asuswe laphana kwabancintisayo lusiba ludaba olwamukelwa ngabaningi na olungenza ukuthi agcine esesunduzwa ngabaningi sibili?
Kumele also sinanzelele ukuthi abantu abaningi abathi uBiden makasephe down, ungathola ukuthi labo ngabantu abanama-agenda esayidini abawapushayo. Okubalulekileyo ukuthi ma ufika uNovemba ngesikhathi sokhetho, i-America kumele i-decide whether ifuna i-democracy iqhubekele phambili ngokuvotela uBiden, noma bafuna ukuthi i-dictatorship ingene e-America ngokuvotela uTrump. So at the end of the day, mina ngithi abantu yibona abazothatha ukuthi bafuna i-America enjani. Hhayi okokuthi hhayi uBiden asimvoteli ngoba usegugile. That mina ngibona lokhu kuyi-relevant. It has nothing to do with what is happening elizweni la.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika esilandela ezombusazwe. Ubesecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona lapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Litshona njani baba Dube, litshona njani? Hayi, mina ngiyaphila ngongwenya lo elikhuluma layo. Ngikhuluma manje ngiseGaborone. Ngokuzalwa ngizalwa elubimbi, ngokuyakha ngiyakhele eChibila ngosobhuku uTylos phansi kwenduna uSinamagonde. Ngizama ngwelo okhulumayo, hayi abaningi bayamazi eChibila laphana. Kule ndawo leyo wabudube esithesa engayizwa lapha eyomfundisi lo othiwa ngowechopchop, lo owechopchop, hhayi umfundisi lo into ayenzayo ingathi ayikho right babudube, iqiniso lihle vele. Abamaziyo uma ungabuza imbali yakhe from eDongamuzi laphana, Dongamuzi Lubimbi siyadindi ngale, hhayi vele kangathi intanga ezincane aba o-small panty uyabathanda kakhulu, ubathanda kakhulu. So ugcina sethethisisa amabandla, yabona, ugcina sethukisa amabandla ke. Akufanelanga abafundisi benze ngaleyo ndlela. Uma kuthiwa ungumfundisi ufanele eziphathe ngobufundisi bakhe. Siyabonga-ke engakhohlwa-ke yokubingelela imuli yami unkosikazi wami engimthandayo unamangwe laphana umama kama-Twins. Ngiyabonga mama, inkosi ibe lawe lapho khona, lami hhayi ingigcinile lapho. Siza kuya sihlangane nje emalangeni khonapha emaduzane. Yey, umqando kuphele kutswana bakithi, asimqando lowo makristu amahle.
Sanibonani, sanibonani linjehlobo. Ya, siyayizwa indaba yamasosha lawa awezano nama-president akhona lawa afuna ukuzifaka ezikhundleni. Thina safuna ukwazi lokhu okwamasosha afuna ubupresident, nalokho ukuthi upresident uyashiya kashiye. Asafuna ukwazi, thina sifuna ibandla lonke leli elibusayo lona lelo elezano liphume, asisalifuni. Noma ungaphuma upresident lobusayo kwangena omunye, as long as sasebandla lela alukho change uzoba khona sikhathele ngaleli bandla libusayo indaba yokuthi khona manje amasosha khona abulala abantu amapolice abo phabantu ashaya abantu ngento yeero ngoba kunilona lelo ibandla libusayo bawubuza le abanye bathi hayi thina yindaba zamapolice hey thina si right akunamthetho abantu bahlukumezeke elizweni akuna progress ngelizwe so cela ukuthi ibandla leli libusayo yilo singasalifuniyo hayi ukuthi upresident ibandla libusayo asalifuni ngeke sesilivotele futhi uma ukuthi usokufika isikhathi samavota kunamthetho somvotela asilifuni sifuna ibandla elisha elizobusayo elizwe leli lithuthuke
basakazi baka studio 7 linjani hayi thina siyaphila siyalithanda kakhulu lina lesisakazela emsakazo yenu hayi lamani lombonanyana nje omncane la hey thina lati lapha sithole nzima esikolo semadugonye la angazi ukuthi kumbe asiswe seZimbabwe kumbe uhulumende lomunye uhulumende ongayisiyo waseZimbabwe angikwazi ngoba hayi sithole nzima siqotha abantwana every day angikwazi kungabe education bona bathi uright yini besicela lati lisinike amafoni number yabantu be-education sike siqophe labo ngendaba yesikolo semadugonye ngiyacela mpela siyabonga
Studio 7, injani? Hayi, thina siyaphila ngapha enkayi. Yeah, thina silohlupho lapha. Sake sezwa ukuthi uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa ezikolo ngenxa yama-school fees. Thina esikolo sethu lapha abantwana baxotshwa every day, baxotshwa abantwana abafundi. Sebeze bekwazi abantwana ukuthi ngemande lange-Tuesday kumele balove esikolo ngoba baxotshwa esikolo. Kufuneka imali ezingazwisisekiyo, headmaster emota. Abe ufuna imali aye uthele i-fuel yakhe. Nxa engasela fuel uyaxotsha abantwana esikolo babebuya lamadola-dola. Kwesinye isikhathi kuthiwe ngamadola amanzi. Kwesinye isikhathi kuthiwe ngamadola amagetsi. Hayi izinto ezinye eziningi-ningi nje ezingazwisisekiyo ukuthi izimali zangikhona ngezifuneka ngezokwenzayo. Hayi thina esikolo sethu ngapha enkaya esingwangombe. Hayi sithwele nzima abantu Studio 7 sicela kungenele abantwana abafundi. Bayaxotshwa abantwana esingwangombe lapha. Sesizinto yangikhona singakwazi ukusiyenze njani singabazali. Uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa. Kodwa kwesethu isikolo hayi umthetho lowo kawusebenzi. Sicela lisincedise bakithi.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho kusithumeleni imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Kudaba lokuzilibazisa namhlanje sihamba lomculi werumba uAndile Dube eleqembu lakhe Zwanolo Express Band linsizwa idabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa lo Ntungameli Nkomo oweStudio 7.
Ba laleli nabalandeli kanye neZimbabwe nje yonke jikelele ngizolethulela umculo wami bantu bakithi ongakakayindawo emculweni ngiqale ngonyaka ophelileyo ngazorekhoda i-single track enesihloko esithi isigwili thanda ukubonga kakhulu indoda engi-honesty mathonsi indoda engisuse phansi yazongishiya lapha engikhona khona njengamanje sisendleleni zokuthi sihlele i-album entsha uma ngabe inkosi ivuma ngiyalithembisa izobe ivutha amalangabi ya
Sibonge untungamili inkomo laphana lolu daba silidlale ngomgqibelo kodwa saluphinda ngenxa yokujatshelelwa ngabanengi. Lingakhohlwa ku-Live Talk oluhlelo olulandelayo sixoxa ngobudlelwano bele Zimbabwe leBrithani lapho kulandela ukukhethwa kukamhulumende omutsha owebandla le-Labour Party. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipala weHarare ezitshiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu weSADC Summit ozaqhutshelwa kulelo dolobho ngenyanga ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.